This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, zviita 12/2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chakanyanya kukosha pamusangano uyu ndechekuti dambudziko reZimbabwe nematambudziko ari kuwanikwa nevana veZimbabwe ari kunyanya kuwedzera. Isu vana veZimbabwe tisiri kumbotsvagawo kuti tobatsirana sei kuti tibude munhamo yatiinayo.
Mapato ezvematongerwo enyika akawanda anonzi azvipira mukupinda mumusangano weNational Convergence uri kuitwa svondo rinouya. Nhasi tichange tiri kwaChihota kumaShonaland East Province tichitaura nemumwe mugari weko nezvekurarama kwaari kuita. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika akawanda anonzi azvipira kupinda musangano weNational Convergence uri kutarisira kuitwa svondo rinouya nemusi wechishanu. Mapato ezvematongerwo enyika aya achabatana nevemachechi nemasangano akazvimirira oga vachitungamirirwa naBishop Sebastian Bakare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe vari kuronga musangano uyu vaSidney Chisi vanoshandawo nesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe.
Musangano uri kuitwa musi wa18 unounza pamwe chete mapolitical parties, civic organizations, church, labor nebusiness. Unounzazve pamwe chete matraditional leaders nemahall veterans munhandare imwe chete kuti vanhu vataure nezvinhu zviri kubatana neZimbabwe panguva ino. Chakanyanya kukosha pamusangano uyu ndechekuti dambudziko reZimbabwe nematambudziko ari kuwanikwa nevana veZimbabwe ari kunyanya kuwedzera. Isu vana veZimbabwe tisiri kumbotsvagawo kuti tobatsirana sei kuti tibude munhamo yatiinayo. Saka zvinhu zvese zviri kuitwa muzuva iri inyaya yekuungana pamwe chete totsvaga pundutso mudambudziko ratiinaro, tofamba tiri vana veZimbabwe, zvisinei kuti unobva kubato ripi, zvisinei kuti unoenda kuchechi ipi, zvisinei kuti unoite mukati mekurarama. Saka ndokukosha kwokuti vana veZimbabwe zvakare vabatanidzwa nekutambura kwavo, zvakare vana veZimbabwe vaziva kuti ndozvinhu zvatinofanira kuita kuti tibatsirane munyaya yedambudziko ratinaro iri.
Asi munoona mapato ese achiuya here pamwe chete, nekuti tiri kumboona kavamwe vakamboita zvekuti ngatitaure nezwi rimwe chete panyaya yesarudzo, vamwe vakaenda, vamwe vakarega, rikaita kunge bhasikiti ratizirai rekuti uku riri kurukwa, uku riri kurudunurwa.
Actually zvinhu zvakaitika panyaya yemaelectoral reforms zviya ndo yanga itori imwe yemastages ekubatanidza vana veZimbabwe for convergence yemusi wa18. Vachazouyazve kana vanhu vazoungana musi wa18, vana veZimbabwe vese vaungana, mapolitical parties iwayo. So far tinoziva kuti vakasaina i11, asi vhiki dzapera izvi takuonawo vekumavambo, takuonawo vekupeople first, takuonawo vekuzapo, vaakutangawo kudhokawo kumameetings edu vachikurudzira kuti dhokumendi iroro ringe richipresentwa ivo varipo.
Mumwe wevari kuronga musangano weNational Convergence vaSidney Chisi, vanovawo mukuru wesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mumwe mugari wekumaruva ekwaChihota kumaShonaland East Province anoti mabasa munharaunda yake ari kunetsa zvakanyanya, uye zuva roramba richipisa kuziri kunaya rave kukanganisawo mabasa avo ekurima. Mukuziya nyaya yedu, tabata mugari uyu vaNation Muchenje kuti tinzwe zviri kuitika.
Kuno kuzakoma kuti mabasa acho azvizombobatika kuno.
Munosimboita mabasa ei?
Ise zvingori marima zvedu.
Ko, zvii zvakunetsa inyaya yemvura here?
Ya, mvura ndoyakunetsa vare kurima kwacho kwakutonetsa kuti tirambe tichirima.
Makambodyara here?
Ya, takadyara vanyanya bhati chiputsa vane zuva.
Saka makutodya rurura zvakare? Mbeu yacho iri kuwanika here nemafotereza?
Ya, zviri kuwanika.
Tiri kuona kuti gore rapera kunenge kwangu sina chikafu chakakwana. Munharaunda menyu makamira sei? Chikafu chirimo here?
Chikafu chiri kuchoma ndijani.
Chiri kubva kupi? Imi makarima zvinokwanira mhuri yenyu here?
Aiwa, isu yedu takarima zvinokwanira.
Ko, vamwe vasina vari kubatsirwa nani nenyaya yechikafu?
Ya, hurumende iri kubatsira.
Saka, kunze kwekurima zvii zvimwe zvamunoitawo munzvimbo yenyu?
Vamwe vanokanyawo zvidhina.
Ririko here basa rekukanya zvidhina riri kuwanika?
Ya, riri kuwanika zvizhinji.
Munenge muchikanyirana pavanhuwo zvavo here kana kuti?
Ya, tenzikanyirawo vanhuwo zvavo vanenge vangoti tikanyirewo twatakanya zvedu.
Saka munenge muchiwana mari yakawanda zvakadii?
$35 per thousand.
Mumwe mugari wemunzvimbo yekwachiota vanation muchenje vachitaura vari parunare vari kwachiota kwakare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Giambo.
My Isabel.
Yeah, man.
Nafaza my sister. Nafaza munu wese ma shita. Doro tanira basita faza bariba zita faza gana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndino itwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterra Studio 7.
Waya
waya. Muza waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Rebecca Gamanya vanobva ivo kwaZvimba kwaChirau mudunhu reMashonaland West. Amai Gamanya vachange vachizeya nesu mararamiro avari kuita munharaunda yavo zuva nezuva semunhukadzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Gamanya.
Ndonzi Rebecca Gamanya, ndiri kwaZvimba kwaChirau kwatafira.
Amai Gamanya, mungatitsananguriro kuti upenyu hwenyu hwakamira sei ikoko kwamuri kwaZvimba?
Upenyu hwangu hwakaoma zvekuti kurama kwaita murume wangu ashande anorwara, ndine vana vatatu, vana vangu hwani wacho hatanda kuchikoro, mumwe wacho ndiye anombode zvekuvarira bhati atione zvikwereti hobva kuchikoro, kurama kwacho kukunetsa.
Saka munorarama sei zuva nezuva ikoko kwaZvimba?
Ndinorarama nekuti ndikangotedzewo kunzi pari kudiwa washeni kumaticha ndena ndinowachawo ndekuho kana 2 kg yeshuga kana kuti 5 kg yeupfu kana pasina kange kuvhara kwaita soda tiomerwewo maticha zvavhara kudai zvinhu zvatotiomerawo.
Mataura imi kuti murume wenyu haasi kuenda kubasa mushure mekunge ari kurwara, makamboenda naye kuchipatara here kana kuti zvakamira sei?
Atione nguva anotonoari pachitomba mapirizi.
Muri kuwana rubatsiro here kubva kuhurumende? Tinoona kuti imi muri kugara munzvimbo iri pedo iyo nemutungamiri wenyika vanobva munharaunda iyo yeMashonaland West.
Inhau yekuti tinobva vedu kune mutungamiri wenyika vati ndiri kutotambudzika zvekuti vagere zvakanaka ndo vari kwaari ikoko, isusu tiri kutotambudzika zvakanyanyisa, hatina navana tiri kutombowana.
Mvura iri kunaya here kudunhu renyu iri uyezve matanga here gadziriro yemwaka uno?
Ndakarimirwa minda yangu yese asi hakuna kana mvura. Mbeu takadzitapiwa satapiwa mbeu titodyarawo tatipfuura ndipiwa nevanhu kunzigaisai ndovandaketa ndovandadhoti takatitozoti kana mvura yani yandozodyarawo.
Zvii zvamungade kuona zvichiitika mune ramangwana imi semadzimai emunharaunda yamunogara iyi kwaZvimba kuti muwanikewo muchibatsirikana? Shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yangu ndeyekuti daina ndawano chekuti ndiitewo kaprojekti kangu ndichiitawo zvehuku zvekuita vamwe vane mari ndichiitawo ndichirarama ndichiitengesawo ndichigoziwo kuti ndiyambutsira vana vangu vaone chikafu nezvekupfeka nyanyi zvekupfeka zviri kutondiomera nechikafu chekudya ichi. Kuchikoro chako chako ndinechikwereti chongu hamheno 3 years handakabvisa mheno.
Vana vangani vari kuenda kuchikoro pari zvino?
Ndane 1 ari grade 4. Mumwe wacho haachatoenda, akatomira kuhanga anyora gore rinoro haachatoendi nekuti akashaya mari. Fomu 3 ndiyo yakagumira.
Mungati imi mhuri yenyu inoda mari yakawanda sei pamwedzi kuti muwanikwe muchirarama zvisina kumanikidzika?
Aintu ngati kwa 100 dollars pamwe zvinoto ndidzira zviri nani pamwe ndinzi tombomira mirawo. Ndiwo ngamire kuenda kuchikoro kuno wachira maticha.
Zvamati imi maticha pari zvino aenda pazororo muchange muchiita mabasa api kuti muraramise mhuri.
Pari zvino maticha zvakaenda ku holiday ndakuita zvekutopindika mango kuti pamwe zvikaibva ndotengesa zvino dzindikuwanga yangu dzawanda futi.
Muri panyaya iyoyo tinoona vazhinji vari kuti ivo kunyangwe pane zvinhu zvekutengesa vanhu munharaunda dzakawanda vari kutarisana ivo nedambudziko rekushaya mari yekutenga. Kwakamira sei kwamuri ikoko?
Mari kunetsa bhati vane zvinhu zvavo zvekutengesa zvinenge zviri kutoita zviri nani. Vari kutengesa vari kutowana. Vamwe vake vatatsovavo mudzimba zviri kutengwa. Vasinawo mari vagerewo zvakadaro. Magadheni hamuna chinhu, mvura hakuna.
Munoona remangwana rakamira sei tichitarisa kuti taakusvika kupera kwegore uyezve tichange takatarisana nekisimusi. Imi munoiona kisimusi yegore rino yakamira sei?
Remangwana harina mudzekera nekuti kana ndakadaisiwo ndichifunga kuti maticha aenda ndichabatana nei. Gadheni rakaoma ndoyaindiraramisa. Ndaingatizekedi zvangu yati ngati muroo wakanaka waitengwa zvechokwadi. Asi pari zvino zvinhu zvakatondiomera zvekuti handichori panguva yakaoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rabeka Gamanya vekwazvimba kwachirau kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Izvo zvematabasa mama.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous.
Kodena ndina wandino venga ane muna ndina daka saka warwandiwa ne kutenga zone mazono vari kuti mazono vari kurarama nezvipi zvinei newe wewe unina
zvipi rangu ndinenge Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor makateerera ku Studio 7
ndienda kadaro chenetsa pachi uri kuzvinetsa zve life fama upe mazvi anasienda erumo tsaka zvimwe zviri peta kwazvo.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica mudunhu reTexas. Vakagadzira mushina unobatsira mukuona kuti vana kana vachikairi vedzimotokari zvikuru vechidiki vanenge vachifamba sei mumugwagwa. Murukure edu takabata vaGas Chihava. Tinogamuchira nemufaro paStudio 7 vaChihava.
Thank you very much.
VaChihava, tinonzwa mataura nezvemuchina wamakabuda nawo wamunoti unobatsira zvikuru kuvatyairi vechidiki vanenge vachatanga kutyairawa. Titsanangurirei pamusoro pemuchina wenyu.
Zvinoitika ndezvekuti macharacteristics ose anokonzera maaccident mingari yetechnology yatava nayo ese anokwanisa kumezhewa. Saka mingari yetechnology iyoyo tine ka device kedu katino plug in pa diagnostic port kotora data. So tine app inoshanda nika device ikako ka cellular device kanotoshandisa cellular network. So totora data rinobva mumota for every trip inenge yaitiwa pese panenge pafambiwa. Tinotora data riya topa score, tinoratidza distance, tinoratidza speed, tinoratidza maximum speed yetrip iyoyo. Kumashure tine metsi dzatinoita, kumetsi idzodzo dzinotibatsira kuti tibude nescoring system inoshandisiwa kuti munhu azive kuti adrive zvakadini.
Mushina wenyu uyu makaugadzirira kuti unge uchishanda muAmerica chete here kana kuti unokwanisa kushandiswa kumusha kuZimbabwe?
Unokwanisa kushandiswa kuZimbabwe. Chatinenge tichingoda kuita contract nenetwork yekuZimbabwe, manetwork providers yekuZimbabwe, because chinhu chimuchina chacho chinotova nesim card sefoni. So tinotoinseta sim card. So technology yedu inokwanisa kushanda kuZimbabwe.
Mungatudza kuti chii chakaita kuti mubude nemushina wakadai?
Ndine background in mutelecommunications. Ndo chikonzero chekutanga, chikonzero chechipiri ndakadzokera kuchikoro ndikanoita actuarial science. So ndakadzidza zvinhu zvekuanalyza nekushandisa mathematics nekuita math. Chechitatu ndechekuti upenyu hwangu hwese hunongova netsaona. Kwekutanga chaiko ndichiri kuBulawayo ndakarasikirwa neshamwari yangu wandaidzidza naye. akatsikwa nemota. Ndini ndane 22 years ndikarasikirwa ne best friend yangu akashaika mu accident. Tauya kuno ku America tine vanhu vakawanda maZimbabweans vashaika ningari ma vehicle accident. Kunyange even mai wangu akadai so ane problem yemusana ningari ye accident. Pane munhu akamurova kumasure vachidrive. So izvozvo ndo zvakandipa push, zvinondipa simba, zvinondipa moto wekuti ndine neshungu dzekuti nekuti maaccidents even muno muAmerica vachashandisa wedhiro kuti accident, vakushandisa wedhiro kuti crash. Ningari kuti accident zvinenge zvine excuse. So macrashes anokwanisa, tinokwanisa kuwadzivirira, tine simba rekuti tidzivirire, tine simba rekuti tidrive zvakanaka. So ii tools yakanaka yekuti muringa shandisa kuti vadzivirire tsaona.
Asi mushina wenyuyu wati wa kushandiswa here, uye kana uri kushandiswa wakatambirwa sei, kana kuti uri kutambirwa sei nevari kuushandisa?
Mushina wakutoshanda, mukaenda pa website pedu unokwanisa kutoutenga. Zvandataura iye zvino kune dzimwe nyika tikwanisi kuzviita nengari yekuti mushina wedu unoshandisa technology yecellular, saka tichitofanira kuva necellular provider anenge achifarirawo technology yedu kuti tiite contract navo tibatsirane, vatibatsire kuti vatikolektire data iroro. So iye zvino unoshanda mushina iwoyo, tiri kutoushandisa.
Vateereri vangada kuziva kuti vangawana sei muchina uyu, vapei kwavanokwanisa kuutenga?
Mushina uyu unotengwa pa website redu rinonzi mysamaritan.net. Ndicharipita zvakare, inonzi samaritan.net. Mukaenda ku .com inobva yarasika. Samaritan.net unokwanisa kutenga mushina iwoyo. Kana muri muno muAmerica tinotoushipa within 3 days.
Uchitengwa nemari?
Competition yedu vari kutengesa at $300. Isusu tiri kutengesa at $250.
Aiwa, maita basa vachihava. Oneka izvenyu vateereri.
Tinotenda vateereri vedu vese, muve neholiday yakanaka, mudrive zvakanaka, musawigwa netsaona. Tinotenda.
Manga makateerera kuna vaGas Chihava vanoshanda nekambani yeSamaritan vari muno muAmerica mudunhu reTexas. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai mawako aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Nau dzedu dzemitambo mumakwikwi emafinals eEasy Call Cup mangwana, Highlanders iri kutamba neChicken Inn kuBarber Field Stadium kuBulawayo. Muma semifinals emakwikwi aya, Chicken Inn yakakunda ZPC Kariba 4-3 muma penalties, uko Highlanders ichikunda Dynamos 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapato anopikisa machechi nemasangano akazvimirira oga anoti agadzirira kuita musangano wekuunza misoro pamwe chete kuti vazeye matambudziko akatarisana nenyika. Mumwe mugari wekwaChihota anoti kusanaye kwemvura kwave kuomesera vagari vemunharaunda yake zvakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kunavo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teerere paindanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.